Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 7 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks avakatsakatika svondo rapera mushure mekurwisana nevaivhima mhuka zviri kunze kwemutemo vanobva kuZambia yakawanikwa nezuro muLake Kariba. Mutauriri weZimParks vatinashe Farau vanoti mitumbi yavaTimothy Tembo navachidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana nezuro, wekutanga wakawanikwa mangwanani, mumwe wacho ukazowanikwa masikati. VaFarao vanoti mitumbi iyi yakazotakurwa nendege kuendeswa kuHarare, uko iri kuongororwa kuti ionekwe kuti chii chakakonzera kufa kwevashandi vaviri ava, uye vanotarisirwa kuradzikwa kumisha yavo nemusi wechina. Vashandi ava vanonzi vakanga vachishanda vachichengetedza nyanza yeLake Kariba, apo vakasangana nechikwata chevavhimi ava ndokukwanisa kuvasunga. Asi zvinonzi pakazoita kurwisana, izvo zvakazoita kuti vashandi ava vatsakatike kusvika vazowanikwa vafa. VaFarao vanoti bazi ravo pamwe chete nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika muZimbabwe neZambia vari kushanda pamwe chete kuti vaone kuti chii chakatora nzvimbo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino takakwanisa kuwana vaiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri. Takavawana vese nezuro makuseni simwe masikati, asi tine urombo kuti vakawanikwa vakashaya. Vakabva vatakurwa nezuro wacho mandi musi wemuhuro kuti vave kuno kuHarare kuzoona kusikaita kuti varasirwe naupenyu chii. Ndo pazvine reizvo, asi urongwa hwachanawo ndehwekuti vachanoradzikwa kumisha yavo kuGokwe nekuKariba musi wechina. Zvine urombo kuti ndomamirira zvaita, asi pari zvino vanoona nezvekuchengetedzwa zvipomhuka vedu nevekuZambia nevekuchimwe zvine zvaona zvekuchengetedzwa kwenyika vari mukati nekutsvaguruka kuona kuti chingave chii chakaitika muvashandi vedu.
Pane vati vasungwa here nechiitiko ichi?
Hapana.
Ko zvavakanga vainazvo midziyo yebasa nezvimwe zvese makazviwana here?
Chinhu chatakakwanisa kutanga kuwana chakanga chiri chikepe chavanga vachishandisa, nokuti chikepe ichi changa chine treka yekuona kuti chiri papi. Sakashanga tiitira nyore kuti pamusoro wacho chikepe chedu chiri pati ndosvo takakwanisa kuwana. Asi patakachiwana chakanga chabviswa injini kana kuti mushina unoita kuti chifambe mumvura.
Ko zvinhu zvakaitawo sezvombo vakanga vasina zvombo here?
Tisati takwanisa kuwana kuti zvombo zvakanga vanazvo here, kuti vakanga vazvisiya patingatipo pabhesi vakanga vari kushanda vari. Saka tondara kwataita kuti tichiri kuita tsvagurudzo nekuona kuti zvinhu zviri kufamba sei.
Matima akukwanisa here kutaura mazita avo?
Mazita avo anokwanisa kuwanikwa, mumwe wacho anonzi Timothy Tembo, mumwe wacho anonzi Chidhumo Mabharani.
Sei ZimParks yakaita kuti varume vaende vari vaviri kuno sangana ne vanovhima zvisina mvuma vanozikana kunzi vanenge vaine zvombo
sekutaura kwatinogara tichiita matambudziko atinawo sebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka nderekuti hatina vanhu vakakwana nekuti hatiwani mari yehurumende patinoda kuedza kuti tsvage mari yekuona kuti tikwanise kufambisa mabasa titsvage zvekushandisa vakawanda vanenge vachiripopotera vachirituka nezvimwe zvisina kana humbo hwekuti patiri kukanganisa pacho ndepasi chikumbiro chedu chikuru ndechekuti bazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka rine mabasa akawanda arinoita.
Vanga vari mutauriri weZimparks vatinashe Farao vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU nhasi ranyorera tsamba gurukota runoona nezvidzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo Amon Murwira richikumbira kuita hurukuro navo pamusoro pemari yechikoro yegore rino. Izvo zvinotevera danho rakatorwa nezvikoro zvizhinji zvepamusoro izvo zvakatonyorera kubazi iri richida mvumo yekukwidza mari dzechikoro. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri weZINASU vatakudzwa ngadziore vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvave pedyo nekuvhurwa uye vanoda kuti hurumende ibude pachena pamusoro pemari ichabhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro munyika.
Tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena. Maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho nemanyanga saariputiriki nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro. Saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministry iri kuti chii. Zvatinoona mapepa nawo ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira, mamwe ari kuti aiwa iri kukwira. Saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena.
Vangadziore vati kunyange hazvo vamurwira vari kuti mari iyi haisi kuzokwidzwa. Pane umbo unoratidza kuti zvikoro zvemapolitechnic nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi zvakatokwidza mari uye vanoona sekuti mari iyi yakakwira zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kuibhadhara.
Kana zvikoro zvati zvakwidza mafizi, isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fizi yakakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafizi akakwira. Isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika. Isu tinomirira vese vadzidzi veZimbabwe nepoli inenge iripo. Saka tichaenda tinoonesana navo kuti poli yakadai. Vachinge varamba hatimiriri ipapo. Mazano edu akati wandei.
Vangadziore vati sangano ravo rinoda kuti vabereki vatange vawedzerwa mari dzemihoro mari yechikoro isati yakwidzwa. Munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevakadzi nevarume muZINASU Muzvare Nancy Njege vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vacharatidzira kana hurumende ikasavateerera pamatambudziko akatarisana nevadzidzi munyika yose.
Charamba chimbeja nawo takumbira kuona minister taura nawe in person then kana zvikaramba isu sevadzidzi tcharatidzira nenzira dzakafanira tovaratidzira kuti hatisi kufara nekuti hatikwanisi kupinda muchinja tisinga afford either way vatodina right to education saka chatongosvika kwavari tiratidzira.
Vaimbo vemunyori mukuru muZINASU vamakomborero haruzivishe vati wapo zvikoro izvi zviri kuvhurwa mwedzi unouya zvakakosha kuti hurumende izivise mari dzichabhadharwa nevadzidzi kuitira kuti vatsvage mari dzechikoro paine nguva. Vatiwo mari dziri kutaurwa muzvikoro dzakanyanyisa uye hurumende inofanira kuona zvaingaite sezve mitengo yezvimwe zvinhu zvinodiwa mukurarama iri kugara yakakwira nguva dzose.
Iyoyo haisiyo yoga fees iri kukwidziwa. Imwe yechitu iripo yakati kugara yakwidziwa kudhara nyaya yematransport ipato fees kuti mwana akwire kombi akwire bhazi achienda kuchikoro kana rakwira bhazi kudhara rambova 50 cents asi kana yakuita $5 kana $10 kutokwidziwa kwaita iwoko. Chikafu kukwira kwachaita kukwidziwa kwefees. Mabhooks kukwira kwaita kukwira kwefees. Data chaichari kuti vanhu varesechi vachienda paindaneti vadzidze kukwira kwefees. Saka kana vachiti fees hadzisi kukwira vachiramba wakanyarara zvinoratidza kuti hakuna utungamiriri.
Zviri kunyorwa pamadandemutande zvinoratidza kuti zvidzidzo zvakawanda muzvikoro zvizhinji zvichange zvave kuda mari inodarika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pakotoro yega yega kubva pamadhora mazana matanhatu pari zvino. Asi vamurwira vaudza Studio 7 parunare kuti zviri kutaurwa pamadandemutande manyepo sezvo pasina mubereki angakwanise kubhadhara mari dziri kutaurwa idzi. Vamurwira vabvuma kuti mari dzemuzvikoro zvepamusoro dzichakwira uye mari idzi dzichaziviswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Vati mari idzi dzinokwidzwa pachitevedzwa matano ayo vati ndiwo avari kuita pari zvino. Vamurwira vati gore rapfuura hurumende haina kukwidza mari idzi sezvo yaida kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yashika ngwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana vafa nhasi uye vamwe vanhu vanodarika mazana maviri vakuvara zvichitevera kutsikirirana kwaitika parufu rwekuchema mukuru wemauto muIran vaQasem Soleimani. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana muguta remushava vaSoleimani zvichivarangarira. Kurangarirwa kwakadai kwakaitwawo maguta eTehran, Qom neAhvaz. Zvichitevera kufa kwaita vanhu, masangano enhau muIran anoti urongwa hwekuradzikwa kwavaSoleimani hwambomiswa. Vanhu vanga vachichema vanga vachipika kuti vachadzorera pane zvakaitwa neAmerica zvekuuraya vaSoleimani. Vanhu makumi matatu vafa mushure mekuputika kwebhambu muguta reGamboru mudunhu reBono kuNigeria. Mapurisa emuLiberia ashandisa zvombo zvinokachidza pamwe nemvura achibvisa zviuru nezviuru zvevanhu zvanga zvichiratidzira muguta guru reMonrovia. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino achishanda sezvo upfumi hwenyika hwaramba hwakaita midigari. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichatonyanya kuoma gore rino kana pasina kugadziriswa nyaya yekushomeka kwemagetsi, kushomeka kwemvura uye kugadzirisawo mitemo isina kunaka. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakapasiswa budget regore rino nematare anoti reHouse of Assembly neSenate, muzvinafundo Ncube vakati izvi zvainge zvavapa mukana wekuti varonge tsoro yekugadzirisa upfumi mugore ra2020.
And it's good to have the budget passed this early so that come 2020 we are ready to implement and support job creation, growth and productivity.
Kukurumidza kutambirwa kwebudget kuchatipa mukana wekugadzirisa upfumi nekuwanira vanhu mabasa.
Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mumwe wevatedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vatendai biti vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Zvichaita wesi, number one, the mismanagement yemonetary policy, the mismanagement yenyaya yemari. Hamugone inini kuti mutambe mubvise US dollar when people can't trust your money. Saka every shop right now is just dollarized. Maprice ari kutengeswa nema US dollar. Yet masalaries evanhu haasi pama US dollar. So munhu aitambira $500 teacher, effectively akutambira $25. US. So that means with the pandemic management, the monetary policy upon the economy. Two, hakuna magetsi. Because we took it on my 18-hour, 20-hour power cut. So pasina magetsi upon the economy.
Ko, pane muenzaniso here, we kambani, irikunyanya kutatarika, tabvunza vabiti.
There's a company knows what a company, iriko kwa mtare, inetwa zewood, uses 200 liters of diesel an hour. Now, who can afford 200 liters of an hour of diesel? And uchi wana kupi? So companies are shutting down. So GDP is going to be low.
Munyori mkuru we sangano revashandi re ZCTU va Jafet Moyo vanotiwo kushaikwa kwemishina yechizvino zvino kuri kupawo kuti zvinhu zvisamire zvakanaka mumakambani.
Retooling haisati yaita, makambani zvakawanda achiringoshandisa mishina yekudharadhara, mari yacho haiwaniki. apana zvinenge zvachinja zvingangoita kuti production kuti ikwire muna January. Saka tiri kungotangira patakasiyira muna December pakutambura.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanotiwo pane zvakawanda zvekuda kuti zvigadziriswe mugore rino.
Tiri kufungidzira kuti nhau yemagetsi ndiyo imwe yenhau yehombe inofanira kugadziriswa. Pamwe kukaitwa masolutions around nyaya dzerenewable energy zvakada kufanana na solar, mahydro ari kuti nete nenyaya yemvura. Kwagadziriswawo nyaya yekuti mvura inoshandiswa mumakambani neinomwiwa nevanhu inge ichiwanika, nekuti foreign currency inge ichiwanikawo kuti mabhizimusi aone kunge achitengawo zvaanoda kutenga kunze.
Vako nyaya yenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi yakakosha zvikuru mukugadzirisa upfumi.
Zvinhu zvakati wandei, zvizhinji zvinobata ikonomi yedu. Panenge pachiiswa mapolicies kana kuti malegal instruments anonzi mastatutary instruments ari kuiswa negovernment kuti pange paine input inobva kumativi ese kubvira kuti kuvashandi, vashandirwi negovernment. Tobvumirana kuti zvatiri kuda kugadzirisa muikonomi yedu ndezvipi.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanotenderana nenyaya yekuti paitwe nhaurirano pasi peTNF.
Mutemo wacho weTNF wavepo. Chava kudiwa ndechekuti isu tichitanga manegotiations anozonotisvitsa pasocial contract. Iyo social contract iyo inopa maresponsibilities kuvanhu vese. Tinenge tichiona kuti zvakanakira nyika yedu ndezvipi.
Kusagadzikana kwezvinhu maindustry kuri kupa kuti zvinhuwo zvidhure uye kuti vanhu vashaye mabasa. Ndakamizulu.
Vamwe vagari vemudunhu remasvingo vanoti kushaikwa nekudhura kwechibage pamwe neupfu kwave kuvamanikidza kuenda kunotenga kuSouth Africa. Grimaramba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemudhorobha remasvingo Mountain Jakati vanoti vave kudhorobha remesina kuSouth Africa kunotenga hupfu.
Ndezvekuti takutoenda kuSouth Africa kundotsvaka hupfu sezvo muno muzvitoro zvemuno zvisingachakwanisiki kuwanika hupfu. Zvitoro zvakaita sana OK, Pick n Pay hauchawanikana hupfu, wanga urimo wacho nawanga uchidhura.
Mune zvimwe zvitoro zvishoma muri kuwanikwa hupfu hwakasvuurwa uye hwakatsetseka hwengwerewere nepalenda uhwo huri kuita mari darika zana remadhora pamakirogiramu 10 kana ku10 kg. Vagari vazhinji vanoti havakwanisi kuhutenga kunze kweshoroma. Vakawanda vakaita savajacob manzanga vanoti havasi kunzwisisa kuti chibage nehupfu zviri kushayikwa muzvitoro nenyaya yenzara here kana kuti makakatana evanotengesa nekugaya hupfu nehurumende panyaya yemutengo uyo hwakambokwidzwa gore rapfuura asi ukazodzikiswa.
Masvingo izvara chaiyo chaiyo, hupfu hamutorina zvachose. Vanhu tiri kutambura hupfu hunongoti ukauya kushopi hawo hwauya, vanhu votamuramba mhuru vachimanyirako, vanhu vachitikirana ikoko kubva hurumende payangomanikidza vanhu veke mamiras kuti dzisaegera mitengo namasupplyers. Zvinzo zvakatanga kubva.
VaJeremiah Muchabiwa vanoti munzvimbo zhinji dzekwaguru dzakaita sekwaBhasera bagidhi rechibage riri kuita mari inosvika zana nemakumi maviri emadhora ERTGS iyo isiri kukwaniswa nevazhinji.
Kuno kwaBhasera chibage hakutorina kukose kwakomberedza ana vunjere munyika nekunana micheka yaora vanhu vari kutotambura kuti chibage vochiwanepi.
Gurukota rinoona nezvemaindastry Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuedza kugadzira dambudziko rekushomekwa kwehupfu uye yakatoita sangano nevanogaya hupfu tsvondo rapera.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveKuAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies.
Asi mumwe mutedzeri webato guru rinopikisa reMDC uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti upfu hushayike.
If you allow market kuti ifunctione normally, mamillers ane capacity yekuisa hupfu nechibage zvinodyiwa munomu. Mugore ra 2010 takabaita drought, but we allowed mamillers nemarket yekuti uise chibage inouisa. But in Zimbabwe at the present moment, two things are a problem. Chekutanga, inyaya kuti mamillers aya asina US dollars. They are not allowed to use the US dollar. Saka distortion ye monetary policy inoreva kuti miller angatsvage pa 4th Street pa black market US dollar, onotenga chibage ku South Africa kana kuti hupfu ku South Africa kana kuti ku Brazil, ozochitengesa nebondi ozoshaya mari yekubhadhara.
Vachitaura nevagari kukuwadzana, nemusi wechishanu svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaimbisa kutora matanho akasimba kune vanotengesa hupfu vachidhurisa. Asi vanotengesa hupfu varamba kudomwa nemazita, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuda kuti vatange vatengesa chibage nemari yakaderera, vozopiwa nebazi rezvemari, asi vanoti havana chivimbo zvachose nebazi iri, iro ravanoti riri kutadza kuvapa dzimwe mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Gore rapfuura vechidiki vazhinji vanga vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, anosanganisira kushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu nezvimwewo. Mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vanoti gore rapfuura ranga rakaomera vechidiki, asi vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti vechidiki vakabatana gore rino vanokwanisa kuzvisimudzira muupenyu hwavo.
Hongu kalenda inenge yachinja hayo kubva kuna 2019 tatinga kuna 2020, but nemaonero angu kana usina kunyatsochinja mafungiro ako waedza kutsvaga a certain skills or some form of networking, unokwanisa kungochinja kalenda zvoramba pasina tanyatsochinja, because economy yedu is not as friendly. Nevanhu vechidiki,
vechidiki vazhinji vano ruzivo rwakawanda panyaya yetechnology nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane mukana here wekuti vanokwanisa kushandisa ruzivo rwavo kuzvisimudzira gore rino?
Hongu, machallenges aripo, but at the same time maproblems ese arimo munyika an opportunity. Maonero angu kana unganyatsotarisa maopportunities anenge aripo ekuti munhu akwanise kuti atange something, but chinowanzonetsa ndechekuti vanhu vada kumirira kuti someone auye kuzovapa something.
Pane vechidiki vakabvawo kubatsira vechidiki vanobva kumaruwa akasiyana-siyana kuti vaonewo mabasa muHarare umo. Nemaonero enyu, vechidiki vane mukana here wekuenda vachinotanga zvirongwa zvakasiyana-siyana vachishandisa ruzivo rwavo kuitira kuti vasimudzirewo vamwe vechidiki? Mungati chinhu chingabatsira mayouth emuZimbabwe?
Havandii mazvamataura ichokwadi, tambopinda mumaruva tatoona kuti zvinhu hazvina kumira. Must you are able to do something, you are now supposed to have a responsibility yokuti how can I help.
Mune mazwi ekupa pavechidiki vari kutarisana nematambudziko ekushayikwa kwemabasa, mamiriro akaita upfumi hwenyika nezvinhu zvakasiyana-siyana?
I think we need to be united.
Mabata nyaya yekuti vechidiki vanofanira kubatana, nyaya yekudyidzana. Mungati chinhu chingabatsira vechidiki vekuZimbabwe here sezvo pane vechidiki vakawanda vanoruzivo maererano nezvinhu zvakasiyana-siyana?
Hongu, zvinobatsira spirit. At the same time, zvinotoda kuti tive a lot of personal sacrifice. Munhu wese wechidiki zvinhu zvakaoma, so kuedza kubatanidza apa neapo hapachisina munhu ane time yakati kwanei kuti akwanise kuzvibetsera zvinhu. CV chaiyo chaiyo ngobetsera vanhu dayo, ngatitei takadai, ngatitagetei kuaplaya zvikoro takadai. Mubvunzo wenyu watonditchallengawo neniwo ndichitofunga pa 2020 papa kuti kana 2020 yakupera, what will I say I have done to help someone else in a different circumstance than yandiri.
Avanga vari mukuru wekambani yemairana vavhusumuzi Mukwananzi vachitaura naMike Hove weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, zvikwata zvisina mbiri yakanyanya ndizvo zviri kutungamira kutenga vatambi vane mukurumbira pamariketi panguva iyo Dynamos neHighlanders dzisati dzaraura vatambi vanovhundutsa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken in
Ndiyo iri kutungamira kuchenga vatambi vane mukurumbira pamareketi. Mushure mekukwezva Clive Dzingai kubva kumushowani Stars, Padi Nyamurapa kubva kuyadha, pamwe na Brian Grant kubva kuMove Rovers, avo vatove mukamba mavo kare. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kurasikirwa kana nemutambi mumwe chete pavatambi vavaive navo mwaka wapera. MaGamecocks ari kuda kutora mukombe uyu mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri muna 2019 nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe, mapoints matatu pasi peFC Platinum iyo yakatora mukombe uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti vachitarisa vatambi vaunganidzwa nemaGamecocks nevavaive vanavo mwaka wapera, vari kuona chicken in ichinetsa mwaka uno.
Vatambi vanavo and aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yom.
Asi murairidzi wavo Joy Antipas ari kuramba kuti vari kupinda makundano a 2020 vari chimwe chezvikwata chingangotora mukombe weleague uyu.
One thing is that we are not favorites because competition in the league is so stiff. If you look at the other past couple of years, you know who is going down and you know who is going to challenge for the league. So exciting season ahead. What I can say is that definitely we're not favorites, we are just dark horses.
Asi chicken in ne FC Platinum hadzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa, sezvo Triangle yapinda mumba meyadha ndokutora Ralph Matema pamusoro pa James Mukombwe uyo vatenga ku FC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda kudivision 1. Mweshure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJoe Ngodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maorias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Kwadi Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti makekepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Ivans Katema mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Anika Diamonds iyo yakapedza iri pachinhano chechishanu ine maroto ekuita chikwata chekutanga kubva kuManicaland kutora mukombe weleague eri kumiramirawo nekutsvaga vatambi. Chikwata ichi chatora Pascal Mananga uyo akaraswa neTriangle pamwe naMarino Changa kubva kuTriangle zvekare vakanangana nekusimbisa chikwata chavo muhondo yekutora mukombe mukuru uyu. Asi Highlanders eri kusanganisira chirongwa chekukurudzira vatambi vacho vechidiki uye kutenga vamwe. Vamwe vatambi vacho vechidiki vanosanganisira Dominic Jaricha, Darlington Mkuli naDalubule Dlodlo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo muchasangana naMike Hove achikupai chirongwa chevechidiki vachikurukura pamusoro pematambudziko aitarisana nevechidiki muna 2019 uye tarisiro yavo mugore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mitumbi miviri yevashandi veZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority inowanikwa muLake Kariba. Vanhu voenda kunotenga hupfu kuSouth Africa, uko hunonzi huri kuwanikwa nemutengo uri nani. Hurumende inoti haisati yapa mvumo yekuti zvikoro zvepamusoro-soro zvikwidze mari dzekuripira muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mena mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 7, kuzibandlela 2020, ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle abili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki edamu leKaripa.
Lapho ke akusimangalisi kathesi ukuthi amaranger amafiki lawa abulawa ngamazambieni. Akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambieni ayabe ehlomile. Yena uranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabe ngelamgobho wakhona.
Owake wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa.
Abantu into le ithe izwakale ebantwini lapha abantu bangani bayithukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana besesemncane abantu beqhangela ukuthi laye uzakuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala.
Uzulu ukhuthazwa ukuthi adinge indlela ebalulekileyo eyokulahla izitshubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngoba kungamiswa ukusetshenziswa kwazo nxa zilahlwa mahlayana.
Ngokubona kwami hakathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngekho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphambaphamba besinceda sibili kakhulu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki eyodwa edamu leKaripa. Ababili laba babikwa bahlaselwa ngemva kokubopha abazingeli abane ngoba babezingela bengelamvumo. Isikhulumeli sogatsha lokulondoloza inyamazana zendle olweZimparks umnumzana Dinashe Farao uthi isidumbu somunye wabagcina inyamazana besilamanxeba okugwazwa ngenqamo kuthi esinye besibotshwe izandla. Omela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi udubo lwabazingeli laba abangelamvumo solubhahile njalo iningi labo licatshangelwa ukuthi ngabavela kwele Zambia.
Kwesinye isikhathi abantu beParks besuka nabo nxa indlela abatreat-a ngayo abaphatha ngayo abantu nxa bebathole bewona emanzini babaphatha ngendlela leyana egcina isisenza ukuthi khona abantu bethi kwesinye isikhathi hayi madoda zagamulana ngamahlobo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kake ngabizwa kwenye i-fishing camp eBingo okuthiwa ikalulwe abantu bekhala becomplaina ngokuthi ama-ranger ayasilanda khonapha asaphili kuhle. Manje ngelinye ilanga emthini bathole ukuthi sizalwisana nabo emanzini lapha kube nzima. So-ke indaba le eyenza leyo yeplacesville ukuthi ngiyamazambiyenza amazambiyenzi wona yo adangerous kabuhlungu sake ngake ngakhuluma ngayo ephaliyamenti umnyaka odlulileyo. Ngisithi mina abantu bethu bayahlukuluzwa laphana amazambiyenzi nxa ehamba emanzini ahamba ethwele imbobho. So nxa ehamba ethwele imbobho bayafika berobhe ama-fisherman ethu aseZimbabwe bebarobha iinhlanzi zabo bebarobha izinizikhephe zabo behambe ngoba bona beyaye bele mbobho. Ngake ngakhuthaza kwesinye isikhathi ukuthi kanti indaba uhulumende emanzini ngale kuzambezi engafaki amapholisa ahlomileyo ukwenzela ukuthi ehlangana-ke lobusela bona lobo obenzakalayo emanzini kodwa kukhanya ngani akulalutho olunjalo olwayenzakalayo. Ngakho-ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger amafiki lawa abulawa ngamazambieni. Akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambieni ayabe ehlomile. Yena uranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabe ngelamgobho wakhona. So-ke yibo ubunzima ehlangana nabo emanzini kanye nasezinyamazaneni.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni, afake yini butho kumbe aphe imbobho bona labo abagcinayo?
Uhulumende, uyabona umsebenzi kahulumende kambe ngokuthi elondoloze impilo yabantu, abantu behlale besefu bengelalutho abalwesabayo impilo zabo nalo zozivilekekile. Aw, into ezakalayo kumabhodazi amanye kubo-Mozambique le kubo-Plumtree, uhulumende uyadeploya amapholisa ayabe ehlomile, njalo uyadeploya amabutho ayabe ehlomile epatrola ukuze eprotecte phela umngcele. Nanxa sesifika ngapha kuZambezi, lawo ngumngcele kodwa ngumngcele osemanzini. Ngokubona kwami kufuze umngcele lwana uphathwe ngendlela uphathwa ngayo imngcele yethu yonke njengelizwe, ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihlale liphakathina kwe-security, kungabi lesikhathi lapho esesabela khona ukuthi abavela kwelinye ilizwe bangasingenela benze abakufunayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga South edalele parliamente engoyibandla leMDC. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa adubule abulala omunye wabotshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi komunye umgodi ebubi esigabeni seMathebelele North. Kubikwa umnini womgodi we-acute mine ebize amapholisa ngemva kokuhlaselwa ngamashurugwi lawa alwisane lamapholisa, kodwa amapholisa adubula omunye wafa kwabotshwa abahlanu. Ijaha elake ladlalela iqembu leWange Football Club, uMaqhawe Mpofu, ubulewe ngabantu abangaziwayo izolo kusihlwa kwele South Africa. UMpofu ubikwa egangadwe ngamatshe ngemva kokwetheswa amacala ambalwa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uZulu uvuke eseganga kulandela imbiko yokuthi uMpofu ukhululwe entolongweni lapho akade ebhekane lamacala okweba lokunye okuthiyeneyo. Kase nelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Umama omncane kaMpofu uMasipanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sebetholile umbiko wokubulawa kukaMaqhawe loba nje alile ukuveza ukuthi ubulawelweni. UMasipanda uthi sebedinga phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola, i-18,000 Zimbabwean dollars, yokuthwala isidumbu sikaMpofu besise ekhaya. Uthi kuza kuba nzima ukuyithola imali eningi kangaka eyokuthwala isidumbu sisuka eJohannesburg sisiya eVictoria Falls lapho azanqatshelwa khona. UThulani Moyo, owake waba ngumqeqeshi weqembu leMathebelele North Select okwadlala khona uMaqhawe, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzisa usizi ukubhubha kwejaha ebelidlala inguqu ngendlela ephakemeyo.
Kukhanya udutshiliwe eSouth Africa, kodwa asikho shuwa ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini. Loba nje kulokukhuluma ukuthi kubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali, ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola yamazi sibili.
Ngamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-Youth Games ngo-2010. Mina bengingu-head coach we-team ye-Martin North ngo-2010 e-Harare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma-Youth Games edlala ku-Central Defense. So from there hayi ube ngumuntu engisuke ngaba mazi, loba njena ube esuka eFollows. Kodwa sisuka kuma-Youth Games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yi-Wange FC esizodlala ku-Wange FC after that. So sisuke sahlangana futhi eWange njengoba mina ngivele ngibest one engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma-youth games.
Ube ngumuntu onjalo?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye ngangamcabangela khona, ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu okade ongafiki kustage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye, ngisazana laye, ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akulanto embi ngathi ngayibona kuye.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khona khonapho?
Angikabi le relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba, kodwa into lathi esikushoko ngayo, ngoba uyakwazi ukuthi umuntu okuwe wabamazi wadlala la ibhora wamba umkhochi wakhe uyabuyo sort of like iparent kuye.
Uthulani Moyo ngumqeqeshi weqembu lenguqu elemathebeleland selector sixoxela esewange. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lembongi u-Obert Dube owafundisa umaqhawe mpofu wesikolo semfundo yaphansi edolobheni leVictoria Falls.
Mina ngimazi esesesikolo ngalesana sikhathi ube sengathi usemncane, kodwa engikwazi ngaye sibili mina engikufakaza ngaye ukuthi wayengumfana nje wayethule okwakhaya kuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sibili wayekhaliphile esikolo ngoba wayeku-B, kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora. Wayesithi kwesinye isikhathi esikolo umze ngabhalanga izinto yomsebenzi yesikolo umbuze athi hayi bengiseboreni, hayi izolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi ngangingabhalanga. Kodwa wayengumfana nje wayethule, wayengani kalabangane abaningi kakhulu, ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision one esesesikolo. Uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala uwange sibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha, abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana bese semncane abantu bekhangela ukuthi naye uzakuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala. Njengami mina kuyangethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini, so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba wesesemncane nje kulami mina ngimdala kunaye. Okwesibili, abangani bakhe akhule ngoba umfana onzalwe lapha eFolos wakhulela lapha, abantu bamazi engumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala nebhora. So into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ufica abantu bekhuluma ukuthi lumfana singazi ukuthi njengoba ngale besekwenile izwi ukuthi besokuphilwa njani. Abaningi into le ngane bayiphathanga kuhle.
Umnumzana obethi umnumzana Obert Dube yimbongi elodumo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVictoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala 30 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngomnyaka odluleyo iningi labatsha njengaye wonke umuntu belibhekane lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. UNkosazana Mantathe Mlotshwa ongusomabhizimusi njalo olwela amalungelo kaZulu utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ngempela abatsha bebebhekane lodubo olukhulu ngomnyaka odluleyo, kodwa uthi bengafaka amakhanda abo ndawonye lonyaka balakho ukuthuthuka banqobe indubo ababhekane lazo.
2019 has been a difficult year for my youth. I think that my youth are my cities like Obulawayo, Gweru, and Harare, Victoria. I'm wondering if you can graduate from our youth because our skills are about to graduate from university or college, or our skills are about to graduate from our vocational training centers. I think 2019 has been one of the most difficult years for us young people.
Abantu abasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bahlakaniphile ngempela. Ubona ngani balakho ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuzithuthukisa kulomnyaka na?
Kakhulu. I think ama ezem nxa kulento engabanikayo nayo ukuthi ama skills alawo is technology. They are good at that. Ngawukhangela abaningi, they are young people that did photography or that are doing photography. And they're doing so well in the industry. In a normal country where economy is sharp corner, they would be thriving. So I think our schools are allowed in terms of technology. Just our schools, physical schools, the ability to work with their own hands. What they need is an environment ever for me life. Because like I said, now can you business I could see umuntu angeka charge everything ama US dollar because it's illegal. So discovered so many by charging eco cage, so many by charging ama bond, and the value of the bond, the eco cage getting there every day. So in as much as well, I'm still flower and able to use them in 2020. The truth is the environment I love for me.
Sibone abasakhulayo abafana labo mnumzana u Decent Bajila bezama ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abaphila emaphandleni. Ubona ngani ithuba likhona nalo ukuthi ama initiatives afanayo angayenzakala endaweni esijene ukuze wonke umuntu ongisakhulayo athuthuke?
Okwenziwa ngabantu Decent Bajila, I think it's a very good project because interesting sengani zenzakala ku capital city. So ama youth angale kwama cities are smaller asathola ama opportunities. Now ukuthi umuntu wakobulawayo or apply in medicine that one is going to afford to be a Harare for interview. Imagine you just say Cholo to only tell that announcement because I'm back online. So I think with my initiatives and that, or who may have a corner in different places, when they look at open up opportunities for my youth and get access to particularly internet. But then also, I feel good, it's not the responsibility of what is and what is very push out opening doors for the people. It is the responsibility of the government and our institutions and allow I run our nursing applications and things like that.
Lo ngumantathe mlotshwa ongusomabhizimusi njalo elwela amalungelo kazulu obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Ungolwesibili kunje nje asidibaneni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu lokuqala lwalonyaka ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labasakhulayo nyakenye, njalo ngokuthuthukisa abanye babo lonyaka. Abafuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthwakazo muhle Zimbabwe muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selivimbe isiphathamandla sakwele Iran ukuthi siye emhlanganweni we-United Nations okuyikwephula umthetho. Ivuyo lebutho lakwele Libya elikhokhelwa nguGeneral Khalifa Haftar selihludune idolobho leSirte okwazalelwa khona owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende wele Libya esecele eleTurkey ukuthi lizemncedisa ukulwisana labahlamuki laba. Ele Cameroon lona lithi kulaba lichomi abadabuka kwele Nigeria abafe ngemva kokudubuka kwegrenade edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili. Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabubelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usaxwayisisa ukuthi iziphi azazivumela. Intengo yama-uniform lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazavuyela njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sikhiphile nese-$500 something RTGS kodwa akekho eholayo leyo mali. Lowo mntwana kumele aze abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from ugrade 0 lo owabakhona. So into azibamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempuphu elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babe funa i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le i-cash abantu imali sezikuma eco-cash. So ngawusuyithenga nge-eco-cash siyinkalakatha yemali nxa bethe bakuzwela bakuthengisela nge-eco-cash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kakansela Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali, itholakala emgwaqweni emakhoneni la esithi thina okungatholakali emkambo omnyama. Kulapho othola khona impupho emhlobonhlobo itholakala ezitolo zakulampupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke, uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze benelise ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa izikolo ngendlela kusekudula ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadalwe yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele adle impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu. Uzulu sekhuthazwe ukuthi axoxisane edinga indlela yokulahla izithubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngesiNgisi ngoba abezemvelo besithi kungangcono kumiswe ukusetshenziswa kwazo andubana kutholakale indlela eqondileyo yokuzilahla. Kubika uBathabile Masuku.
Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izithubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuze lakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, i-EMA, uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezithubo ezilahlwayo ngoba zika ingcekeza.
Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalikhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele besebenzisa izithubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathezi ngenxa yala mapampazi sesibona.
Nkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izithubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la mapampazi asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani. Ukungasinanzeleleni njalo ukuthi amapampazi la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele.
Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izithubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Ama-pampers awakho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izithubo. Isithubo senza umntana akho ebe health ngoba uyamwatshela usi-ayini isithubo lesiyana. Iphampa khathesi umuntu iyayekela iphampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isithubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izithubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubuchapha.
Ubo bambili ngesithubo loko emapampazi akubhanwe loko ubuchapha too much abanye bayalahla amakhakha enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele ayabhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezithubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezithubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izithubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Amapampa besinceda kakhulu 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 sebesibisele emuva futhi endabeni yama-nappies. Hey, aleyo indaba le yama-napkin asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami khathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngekho ahambe iviki yonke.
Ukusetshenziswa kwezithubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Qiveke ezosuku ngebe zihamba phambili. Woke wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zitholakele edamu leKaripa. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.